Chekutanga ndechekuti zvikuratidza kuti zvebhengi kwenguva yakareba yange yakabata reti yazvitingati pachiunu kumanipulata reti ipa auction system. Endera pakasara kumashure nemareti anotendwa atingati black market. Saka rezebhengi yakuda kuedza kumhanyisana neblack market kwakukwidza reti kusvika pa258 anotaura iyi.
Ko izvi zvinorevenyi?
Zvaakureva ndezvekuti mitengo ichaita chamuramba mhuri kukwira nekuti vange vachiona foreign currency kubva kuauction vaiteedzera mutemo vachitengesa nereti yeauction ka vaakufanira kukwidza mitengo yavo by almost 100%. Sazvinoreva kuti vanhu vari kuramba vachishupika nekuti masalari atandira vanhu haana kukwira ne100%. Kana hurumende yaakutungamidza mberi kukwidza reti yayo zvinova hazvo zvaifanira zvakaitika kudhara vaifanonge vateedza reti yemamaket system tengera isinakusvika pakuzongokwidza one time zvinosiya vanhu vane mabayo enhamo. Saka titoseri vashandi vedu vachatambudzika zvakanyanya nekuti mitengo yese ichakwira, ingava transport ichakwira, ingava accommodation ichakwira, chikafu chichakwira, asi mari yavo haitozokwira. Saka tirikuona vanhu vakawanda vachipinda munjodzi yekufa nenzara vasina chechouviri mari yekutamba yavanotambira chakwani.
Asi ka hurumende iri kutiwo mamwe matambudziko aya ari kukonzerwa nehondo iri kuukraine iyo iri kurwiswa nerussia yatingati imported inflation.
Hondo yekurussia homwe ndizvo asi yakauya zuroka yakauya musi wa24 February 2022. Mitengo iyi yainge iri chemuramba mhuri kubva kumashoroko nekuti hurumende iri kufina mari construction sector mawari kuisa $460 billion ne agriculture combined. Tatarisira kuti vachaita budget best budget vachaputika. Hurumende haina kumanikidzwa nehondo yekurussia kuti vaite manipulate the exchange rate pa auction system ichiignora marules chaivo chaivo maprinciples edutch auction yekuti ngavaite transparency ngavaise highest bidder kuti apiwe foreign currency ivachaita weighted average yekuti inonge yakabikwa inova discourage high bidding vachitora 4 months vasina kuri kukone kupa vanhu mari yavanonge vaaloketwa foreign currency apo vakasunga RTGA pekambani yachoyo. Hazvina hondo yekurussia izvo. Yekurussia zvakazotouya munhu atano ICU munhu wacho inova economy.